question, and I hope I won't be interrupted.
What are you interrupting?
You are interjecting me.
How am I interjecting you?
So please, may I answer here?
No, you are the one saying interrupt. How will interrupt?
Yeah, you do, because you told me I should answer you. You should
wrong. I'm not asking you.
Okay, all right, that's fine for progress.
Avo ndisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vajustice mayor vajajena vachikandirana makobhuni matete nasachigaro wegrain millers association of zimbabwe vatafadzwa musarara vamusarara nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima kuti vakapa kambani yehurumende yegrain marketing board mari yekugadzirisa maturo ayo muna 2016 mushure mekunge vakumbirwa kuita izvi nava Emerson Munangagwa vachipa humbo kukomiti yezvekurima maererano nekugadzirwa kwematura eGMB pamwe nekutengwa kwegorosi kubva kunze kwenyika vamusarara vati muna 2016 vakaudzwa navamunangagwa kuti chirongwa checommand agriculture chaizobudisa goro rakanaka nekudaro vaida kuti GMB igadzirise matura ayo uye vaida kuti sangano ravo ribatsire panyaya iyi vati mushure mekutaura navamunangagwa vakazoita mumusangano nevaive gurukota rezvemari vapatrick chinamasa apo vakazoita chibvumirano chekubatsira GMB nemamiriyoni mapfumbamwe emadhora ekuamerica vati vakabvumirana kuti hurumende yaizobhadhara mari iyi nekutengesera sangano rayo chibage nemutengo uri pasi izvo zvinove zvakazoitika
the then chairperson of the cabinet committee on food security and vice president then now his excellency president approached the milling industry and said that
vamunangagwa vakatiudza kuti paitarisirwa goguru sezvo command agriculture yainge yabudirira asi vakati matura eGMB ainge asina kumira zvakanaka nokudaro vaida kutibetsera pakugadzirisa sezvo hurumende yaive isina mari mushure maizvozvo takazosangana negurukota rezvemari panguva iyoyo vapatrick chinamasa ndokubva tagadzira chibvumirano chokubatsira GMB.
GMB yaramba kuti yakawana mari kubva kuGMAS mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muGMB vaClemens Guta vati GMB yakagadzirisa matura ayo nemari yaitengwa chibage nenhengo dzeGMAS.
We never got a loan from GMAS for two reasons.
Hatina kumbowana loan kubva kuGMAS nokuda kwekuti mutemo wepublic finance management act unotinofanira kupiwa mvumo yekukwereta uye isu hatina kutombotsvaka mvumo yekuita izvi
panyaya yekuti bazi rezvemari raiziva nezvekubatsirwa kwakaitwa GMB neGMAS vawajajena vati paramende yakanyorera kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vakataura kuti havana humbo hweizvi komiti yavawajajena yatiri kuenderera mberi nekuongorora nyaya iyi uye inoda kuti GMAS iendese kuparamende magwaro aya akaita sechibvumirano chekubatsira GMB nebazi rezvemari nezvimwe zvingabatsire komiti panyaya iyi mune imwewo nyaya komiti yavawajajena yange ichida kuziva kuti GMAS yakashandisa sei mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuamerica ayakapiwa nereserve bank of zimbabwe vamusarara vati mari iyi yakashandiswa kutenga gorosi kunze kwenyika vati mari iyi haina kupiwa kuGMAS asi kuti yakapiwa kukambani yehobart iyo inove kambani yaiunza gorosi munyika asi vawajajena vati komiti yavo haina kugutsikana nezvataurwa navamusarara uye vakati kuferefetwa kwakaitwa neparamende kumakambani akaita sezimbabwe revenue authority kwakaratidza kuti GMAS haina kutombotenga gorosi kubva kunze kwenyika asi kuti zvakaitwawo neimwe kambani yedroski vamusarara vabvuma kuti droski kambani yavo uye vawajajena vati komiti yavo iri kuenderera mberi nekuongorora kuti sei droski iri iyo yakatenga gorosi kubva kunze kwenyika ichishandisa mari yainge yapiwa GMAS mangwana chaiko komiti yavawajajena iri kushanyira makambani avamusarara anoti droski nealpha grain apo iri kuenderera mberi nekuongorora nyaya yayo vawajajena varatidza kusafara vamusarara pamwe nevashandi veGMAS vaitaura kumapepanhau ongororo iyi uye vati kana zvikaitika zvekare vachatongwa nenyaya yekuzvidza dare
siyanai nenyaya yokutaura kumapepanhau nezvenyaya iyi nekuti hamusi nhengo dzekomiti imi kana mune zvamunoda nyorerai kuna clerk of parliament kwete kutaura manyepo kunyika yese
vamusarara avauya negweta ravo varambidzwa kushandisa gweta ravo uye vamutauri wesangano regimas vagarika ichaunza avo vange vatora mhiko yekuti vatombowo vadzimwa mudare vachinzi vange vari kukanganisa komiti iyi vachaunza vayambirwawo kuti vacharangwa kana vakaramba vachitaura pamusoro penyaya iyi ongororo iyi iri kuenderera mberi uye vamusarara pamwe nedzimwe nhengo dzegimas vange vachakokwa zvekare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.